As an example, the way it happened very quickly, the good parliament got commanded police in a governor with central bank. Friday, the Kungi, Zigiato, we Friday. The Wakas, the instrument, the actual, Rabisa Marela Nayo, like a market young girl who tells the Gucci, a love to Anamari, the happy this week at the Tangan. Saka Panga Paka, probably the good day, I want to get a car on Gakas or Naka. The good day, I wish to do the good day, since they're not terrifying me. Saka izvozvo zvinotikanganisa maonero evanhu yaitenga ticonfidence kana munhu waona kuti kuinga vanhu vanga vasina kurongeka
saka kuti dhora iri rinyatsotambirwe nevanhu panenge pachida kuitwa sei chaizvo muzvinafundo
kuti dhora ritambirwe iri nevanhu chokwadi chaitanga kuvaka nyika chaizvo muridzi waro anofanira kuritambira first isu takatambira muridzi wemari iyi hurumende yezimbabwe hazvigoni kuti isusu vanhu onje vari kunze tide kutamba nezigi ivo varidzivari vasingaridi ndikureva kuti chii tichienda kumapasipoti uko kunotenga pasipoti tinofanira kushandisa zigi kwete maus ndakaona hurumende mwedzi wapera vakabudisa gwaro rarairatidza kuti death certificate for the us death certificate i10 US chitupa i10 US citizenship imari yakati vakatotara kuti hakuna imwe mari inodiwa kana $10 kana yakuchinja neretra US ihurumende ichi pasipoti tiri kuma $300 US havatombori nezimudhola saka tiende kumagaraji ehurumende ana petro pedana haatombodi kuona chinonzi zimudhola right tioenda kujuti kutenga moto yako eus saka vakasadaro manje ticharivamba zigiwo sokupedzisira ndechekuti ini ndinofanira kufamba wapinda mubhenki kunotenga foreign currency ndeishandisa zigi yangu nekuti tinonga tichakapepa nemweya welake of trust and confidence saka mwedzi mishoma inotanga 4 or 5 months hurumende ngaibvumirira vanhu vapinde mubhenki kuti kana yada kuchinja foreign currency opinda mubhenki osvika onobuda nemaus kubva mubhenki nereti yakanaka black market inofa but gavhu inosendera bhenki yakatotaura kuti haukwanisi kupinda mubhenki unochinja foreign currency then kana zvakadaro black market yatopfumiswa